This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya ziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu ndira 28 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Natenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Dare repamusorosoro rinoti kunyomba mutungamiri wenyika munyaya dzematongerwo enyika uchiti chikwambo haisi mhosva.
Varimi vanoratidzira pamuzinda weZANU PF vachiti mutungamiri wenyika apindire panyaya dzembeu nefotereza, zvinonzi hazvina kufambiswa zvakanaka nevamwe vakuru vakuru muhurumende.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusorosoro nhasi rarasa nyaya ina dzanga dzakwidzwa kudare iri dzevanhu vanga vachipomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Imwe yenyaya idzi ndeyekunyomba vaMugabe vachinzi chikwambo. Asi dare iri rati vakuru vezvematongerwo enyika vanonyombana, nekudaro nyaya dzekunyombana hadzisi nyaya dzingauyiswe kumatare kana kusungisana. Asi mutemo weCriminal Law Codification and Reform Act Section 31 unoti imhosva kutuka mutungamiri wenyika sezvo kunenge kuri kumuzvidza nekumuninipisa. Dare reConstitutional Court gore rapera rainge rati mutemo uyu ubviswe, asi rikapa gurukota rezvemutemo vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mukana wekupikisa. Vamwe vanga vari kudare inhengo mbiri dzebato reMDCT kusanganisira munyori mukuru webato iri vaDouglas Mwonzora, ava vanga vachipomerwa mhosva yekuti vainge vati vaMugabe chikwambo. Mumwe murume akaendeswa kudare achinzi ainge anyomba vaMugabe paWhatsApp nekutumira mifananidzo yavaMugabe yekunyomba vasina kusimira.
Asi vatongi vose vedare reConstitutional Court vachitungamirwa nemutongi mukuru vaGodfrey Chityosiku varasa nyaya dzose idzi vakasimbaradza kuti kunyombana munyaya dzezvematongerwo enyika chigariro uye haisi mhosva. Vapawo semuenzaniso wezviri kuitika muZANU PF zvekuti vamwe vari kunzi zvipfukuto, vamwe vachinzi igama talks, vakati handi nyaya dzavanotarisira kuti dziunzwe kudare sezvo kuri kupedzera hoko padehwe retsindi. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaZimbabwe Chibwa kuti tinzwe mafambiro aita zvinhu.
Dare guru remuno muZimbabwe reConstitutional Court rarasha nyaya dzanga dzaunzwa idzi richibvumirana nevasungwa kuti mazwi akataurwa aya haanganzwiwo ari kutoropodza mukuru wenyika NT. Iyo state nemapurisa vanga vasingafarunge vakasunga vanhu ivavava. Raratidza iro kuti kungosunga-sunga vanhu vachinzi vari kutuka mukuru wenyika uku zvinoratidza kunge kutambisa nguva, nekuti kazhinji kacho zvinoitika vanhu vachitaurawo pavanenge vari mudzimba dzavo nenzvimbo dzavanenge vari. Hadzisi nyaya dzinee dzichifarwa kuramba dzichingonzwa kumatare edzimhosva, nekuti kune dzimwe nyaya dzakakosha dzinofarwa kunangana nadzo nemapurisa edu.
Tiri kunzwawo kuti vatongi vataura nezvezvipfukuto negama talks, zvanga zvaita sei apa?
Vanga vakanangana iwo nenyaya iyo yavamonzora. Vamonzora vakasungwa panguva yaiitwa maningati makambeini tisati tava nema-2013 elections. Ende vari kunziwo vakadedza mutungamiri wenyika kuti goblin. Saka dare guru renyika rara kuti konhaizve mukata basa rekungosunga mapolitician. Ibasa ravo kare kungotukana. Vakamba vapaiwo muenzaniso wezviri kungoitika mazuva ano, vari kuti vamwe ari kungonzi gamatoks, vamwe ari kungonzi mawivho. Zvinonga ita basa rekusunga shuwa mapolitician. anoita basa rekutunga rekungotukana muridzo dzenyaya dzekutsvaka masimba idzi. Vataura ivo kuti kutambisa nguva yedare.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaZimbabwe Chibwa vari parunare muHarare.
Zvichakadaro, mutongi mukuru wedare repamusoro vaNovemba Muchiya nhasi vati vachanzwa mangwana nyaya yakakwidzwa kudare iri nevagari vepapurazi remanzou kumazowe vachiti havasi kufara nekuiswa kwembizi papurazi iri. VaMuchiya vati vari kuda kumboziya mapepa ose akaturwa kudare. Vakaendeswa kumatare nevarimi vepamanzou, igurukota rezvezviwanikwa, gurukota remukati menyika, gurukota reminda uye bazi rezimparks. Vose ava vanonzi vari kuzvidza dare rakati vanhu ava vasadzingwa papurazi vasati vawanirwa kwekuenda.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasvika nhasi muAddis Ababa kuEthiopia, uko kuri kuitirwa musangano weAfrican Union. Musangano uyu uri kutarisirwa kudoma sachigaro mutsva weAfrican Union nemusi wemugovera. VaMugabe, ava nevamuteedzeri wasachigaro weAU wekutanga pari zvino, vari kutarisirwa kudomwa kuti vatore chigaro ichi. Musangano uyu uri kuitwa apo Africa yakatarisana nematambudziko akasiyana-siyana anosanganisira kusagadzikana kuri muNigeria kuchikonzerwa nechikwata chinopfurikidza mwero cheBoko Haram pamwe nechirwere cheEbola icho chauraya vanhu vakawanda kunyika dzekumawirira kweAfrica. Asi mubvunzo uri kubvunzwa nevamwe ndewekuti kana vaMugabe vakatora chigaro chekutungamira African Union vachagona here kugadzirisa matambudziko aya. Mutungamiri Nkomo Studio 7 abata mukuru wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions uye vachiongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya kuti tinzwe maonero avo.
Ripota chekuti murume uyu anonzi Robert Mugabe ari kutonga nyika ine urombo hunotyisa muno muAfrica. Zviro nezviro zvavanhu veZimbabwe zviri kumhanya zvichienda kunze kwenyika. Mafactory mazhinji akavhagwa, zvipatara zviri kunetsa, hazvina kana mishonga magesi ari kuenda. Saka iwo matambudziko ari kuda kunangana nawo Africa wavo akatofanana neari kumba kunoku kwaasiya kuno kuHarare kuBulawayo. Saka handisi nekuti basa raari kutorana naro iri ibasa ratingatinopiwa munhu wekuti anogona basa kungopiwa nokuti vanongochinjana zvigaro zveAU. Asi hazvifa vaMugabe havana midzi inokwanisa kuti vagadziridze dambudziko reAfrica vachitadza kugadzirika dambudziko riri mumba mavo.
Nyaya yeBoko Haram kuNigeria uko inyaya yanetsa zvikuru. Muri kuona here vaMugabe vachigona kubatanidza vatungamiri vemuAfrica kurwisana nedambudziko iri?
Izvi zvingavati nepene sezvandataura kuti zvakuda mutungamiri atingati anofarirwa nenyika dzakawanda ane legitimacy kubatanidza vanhu vakaita seNigeria vane matambudziko ari pamusoro iwo uchitadza ari kumba wako. Chavangangogona chete ndechekuti vangobatanidza vanhu vanokwanisa kutonga zvisiri pamutemo vana kabhina nevamwe kuEgypt makuSwaziland kungovafadza chete kuti aiwa inini ramba ndichikuita zvamuri kuita nokuti ininiwo ndozvandiri kuita ende ndikoramba ndichingorecognizwa neAU. Saka handitombooni kuti vangazvikwanisa izvi. Iri basa ravatinangana naro iri ibasa rakagosha chokwadi. Vafanira kuchera churu nechipunu.
Vari Joyce Ngwenya ndivo mukuru wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions uye vachiongororawo nyaya dzezvematongerwo enyika. Vanga vachitaura vari parunare muHarare naNtungamiri Nkomo weStudio 7.
Zvichakadaro, imwe nhengo yesangano reWorld African Diaspora Union inoti musangano weAfrican Union une mukana mukuru wekusarudza mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe sasachigaro mutsva weAU. Dr. Blondie Chitunya Wilson, chizvarwa cheZimbabwe chiri kupinda mumisangano yemasangano akazvimirira iri kuitwa muAddis Ababa kuEthiopia. Dr. Chitunya Wilson ndiwo mukuru weWorld African Diaspora Union. Amai Chitunya Wilson vanoti havabvumirano nevamwe vavo varumasangano akazvimirira eThe Africa We Want Coalition kuti vaMugabe havakodziri kutora matomu ekuita sachigaro weAU. Sandra Nyera weStudio 7 ataura navo kuti tinzwe maonero avo.
Maonero andinozviita ndezvekuti semunhu ane experience security nepeace, because muZimbabwe tatine dambudziko rehondo and nenyaya yebiriri zvonga rinongoitika rangachiitika muZimbabwe rematongere wenyika hatina kukwanisa kuzonyatsoita imwe hondo chaiyo sezvinoita dzimwe nyika. So saka izvozvo zvinomupa makribu zvinopa President Mugabe macredentials ekuti vavhoterwe.
Ko zviri kutaurwa nemasangano akazvimirira egaya anovava mamwacho emunoshandawo nawo ari kuti maonero avo nyaya dzemhirizhonga dzaiitika muZimbabwe pari zvino avaone zvakakodzera, munofunga zvimwe chete zvinavo here?
Ndosaka ndataura ndichiti izvo kana mukaongorora dzimwe nyika dzinoshandisa zvombo, Zimbabwe haina kusvika pastage iyoyo. And nenyaya yekuti yematengerwo enyika ngaichiitwa muZimbabwe emapata akasiyana ekuti MDC nezanupf hazvina kuzosvika pakuti vanhu vaende kunobatirana pfuti chaidzo. So saka ipapo ndopaanoona macredentials akakwana. So kuti mukatarisa zviri kuitika kwana Somalia, kwana Sudani, zvinongoita kuti President Mugabe vavhoterwe nevanhu pachigare ichocho. Mukatarisa zviri kuita kuLibya, zvinoita kuti President Mugabe vavhoterwe pachigare ichocho.
Munofunga here imimi kuti basa remuAfrican Union iri rinodiwa kuita kusimudzira African Union, muchitarisa izvozvo zvamuri kutaura nezvimwe, vanokwanisa kurisimudza basa iri?
Ndielder, muna neexperience muAfrica zvekuti pese pandandichifamba kuaccreditation ndandichinzwa vanhu vachiti, you know, like kana ndati ndinobva kuZimbabwe vangu vachiti President Mugabe ndidhini weAfrica. Ndikati zvinorevei izvozvo? Zvikanzaiwa ndiye watinoda, ndiyari kuziya ndiyane experience, even though aine makore akawanda ndiyaona zvakawanda.
Vanga vari mukuru weWorld African Diaspora Union Dr. Blondi Chitunya Wilson vachitaura naSandra Nyaira weStudio 7 vari muAddis Ababa kuEthiopia.
Zvichakadaro, Politburo yeZANUPF nhasi yaomba komiti ichaongorora nyaya yekuti bato iri rodzinga here kana kuti kwete, vaiona nezvekurongwa kwemabasa mubato iri vaDidmus Mutasa. Dunhu reManicaland rakanyorera tsamba kuPolitburo richiti vaMutasa vanofanira kudzingwa nekuti vainge vachishora bato uye utungamiri webato, vachitiwo havasi kutambira zvakaitwa paCongress yakaitwa munazvita iyo vanoti aiwe mahumbwe. Sachigaro wekomiti iyi mutedzeri wemutungamiri wenyika wechipiri vaPelekezela Mpoko vanoona nezvekurongwa kwemusangano weZANUPF vaSevu yakasukuwere, munyori anoona nezvemitemo vaPatrick Chinamasa, uye vanotungamira basa reWomen's League amai Grace Mugabe, pamwe nemunyori wechidiki muzvare Pupurai Togarepi uye vaKembo Mohadi. Direct from Washington,
The Voice of America. Vamwe varimi nhasi varatidzira pamuzinda webato riri kutonga reZANUPF vachiti havasi kufara nemafambisirwo akaitwa mari dzavo dzaifanira kutenga mbeu nefetereza, nevamwe vakuru vakuru vari mubato iri vachiti vanoda kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vatore matano panyaya iyi. Mutorodo wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanga vachidarika mazana maviri vaungana pamuzinda weZANUPF muHarare nhasi mangwanani, panguva iyo komiti huru yebato iri yePolitburo yanga iri musangano, vachiti havasi kufara nekushayiswa kwavakaitwa mbeu nefetereza nevakuru vakuru vekambani yeLush Investments vashanda pamwe chete neYouth League yebato iri. Vanga vachitungamira varatidziri ava vaagripa Luwanja vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nekutadza kwavari kuita kurima nepamusana pekushaya zvokushandisa mukurima zvakafanana nembeu nefetereza.
Varimi hatikati vari kuratidza, vari kuda kuti president vaone, vari kufungidzira kuti vari kuhandla ishu yavo, havasusisa nyaya yavo kuna president. Handiti satiro vanhu vari kuda kuti president vazvizive kuti varimi vari kubirwa. They need protection from the ministry. You imagine 8,200 farmers, they've not been addressed by the mother ministry, you know.
Valuwanja vanoti chiri kuvanetsa ndechekuti hapana ari kutora matano, kunyange hazvo nyaya iyi yakasvika munzeve dzevamwe vakuru mubato iri.
Sati kuti that communication takaita na president wakapa mhinduro kuti mafarmers vabatsirwe, but we are worried kuti ngei nanhasi pasina munhu ari kuita konseni kuti akuuya kuzonyatsotaura kuti kana pasina rubatsiro mafarmers oziva kuti no gore nerara takungofa nenzara. But as far as we are concerned, we are here nekuti takataurwa kunzi tiri kubatsirwa, atisati atarwa kunzi no rubatsiro waro harisi kuuya saka we want the president kuti you know while itsi nguva iri kupera president todzokera kuminda tinorime nyika igute
mumwe wevaratidziri ava amai Regina Mazivananga vanoti vachiri kunyanyo varwadza ndechekuti vamwe vakuru vakuru vezano PF vari kushandisa zita remusangano kubira vanhu vari kutotamburawo zvavo
since November chiti chemanyanya chakabirwa imputi ne youth league zano PF joint venture last. But since that president wakapa authority kuti tibatsirwe but hapana kana aruda kuti addressa even the minister of agriculture even minister Chombo he doesn't even want to talk to us. It's very painful. Chakatora mari dzedu dzatinadzo tikati takubatsirikana since vakataura pakapinda ZANU-PF nezima state nyaya zima state we thought kuti ndomukana kuti tisimuke tipromote vachipromota land reform program but everything hazvida kufamba sezvataitarisira tiri kurwadziwa tine maincident ekuti vamwe vedu vakasvika pakuzvarira tikagara pano tichabatsirwa hapana ari kutibatsira ende tikatarisa zvekare ka agriculture muno muzimbabwe ka ndo backbone yeeconomy yedu nekuda kwemamiriro akaita zvinhu panguva inoi
amai Mazivananga vati chibage chavo chava kutsvukuruka nepamusana pekushayiwa fetereza uye vanoti zvaive pachena kuti munyika mungangoita nzara yakakura zvikuru gore rino sezvo varimi vanodarika zviuru zvisere nemazana maviri vasina kukwanisa kuwana mbeu pamwe nefetereza paine nguva
November, December, January takupira mafebruary still yani tisakwatendwa ka vamwe takadyara mbeu dzemundura dzisina fertilizer tiri kuninda fertilizer and we are promised tichaona fertilizer. The other thing is mangwana, munobatsirwa mangwana asingasvike. It's so painful.
Mumwe wevarimi ava vaJason Chirinda avo vati vanobva kudunhu reMashonaland Central vati vakarasikirwa nemari yakawanda zvikuru vanyeperwa nevanhu veLush Investments kuti vachazopihwa mbeu vanotiwo tsvagiridzo yavo yakaburitsa pachena kuti gurukota rezvekurima vaJoseph Made pamwe negurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo ndevamwe vakashanda nekambani yeLush Investments mukusafambisa zvakanaka mari dzevarimi mumatunhu ese munyika. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravamade panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudayira mbozhanhare yavo uye vaChombo vati vanga vari mumusangano. Varatidziri ava havana kuzokwanisa kutaura navamugabe avo vanga vari mumusangano wepolitbureau. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Vateereri musakanganwe kuti munokwanisawo kutibata pa 909 am 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tinodawo kukuzivisai kuti chirongwa chenyu chava nefacebook page. Endai pa www.facebook.com/voa.shona.
Tinodzokorora zvakare Facebook page yedu www.facebook.com/voa.shona.
Yashika nguye kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Sangano reUnited Nations rinoti mumwe wevachengetedzi verunyararo musangano iri muLebanon aurayiwa nhasi panguva iyo mauto emuIsrael ari kuridzirana pfuti nechikwata chemuLebanon cheHezbollah mukurwisana kunotyisa kusati kwamboitika kubva muna 2006. Israel inoti mauto ayo maviri afa mukurwisana uku. United Nations iri kukurudzira kusarwisana zvachose kuitira kuti zvinhu zvisarambe zvichiita manyama amire nerongo.
Nengo dzeparamende muAfghanistan dzaramba kutambira vanhu vakawanda vanga vadomwa nemutungamiri wenyika iye vaAshraf Ghani senhengo dzedare remakurukota. Mukuvhota kwaitwa nhasi, dare repasi raramba kutambira vanhu gumi kubva pavanhu gumi nevapfumbamwe vanga vadomwa navaGhani.
Mutungamiri wehurumende yeGreece vaAlexis Tsipras vanoti vari kuda kuti vaite zvinhu zvinonakira munhu wese munaurirano dzavo nevanokweretesa mari. VaTsipras vataura mashoko aya panguva iyo vari kuedza kushandura zvisungo zvakatarirwa nyika iyi nesangano reEuropean Union.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata pa channel Zim muchishandisa decoder reWizday kubva pa 9 PM kusvika 11 PM. Kana muri pa Wizday, tsvagai channel yakanzi CHZIM. Kana muri kunetseka kana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva voribatidza zvakare, mosikana zvakare, kuitira kuti munyatsotibata pachannel CHZIM. Channel ZIM inotererwa nguva dzose pasatellite TV, pasmartphone nepaintaneti pa www.channelzim.net.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America. Anemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu nemuwangu Jonga Kandemiri.
Kusamira zvakanaka kwenyadzo upfumi munyika kunonzi kwaita kuti Zimbabwe ive imwe nyika nhatu dziri pasi dzinonzi hadzina rusununguko munyaya dzezveupfumi. Izvi zvakaburitswa netsvagurudzo yakaitwa nemakambani maviri anoti Heritage Foundation neWall Street Journal. Tsvagurudzo iyi, iyo inonzi 2015 Index of Economic Freedom, inoratidza kuti Zimbabwe iri pachinhambo chechizana nemakumi manomwe neshanu 175 kubva munyika zana nemakumi manomwe nesere 178 uye iine zvibodzwa makumi matatu nezvinomwe ichikwira nechinzvimbo chimwe chete kubva gore rapera. Masangano makuru maviri aya aitarisa zvinhu zvinobata rusununguko rweupfumi zvakaita semitemo yenyika, mitemo yezvemabhizimusi, kuvhurika kwemisika nezvimwe zvakadaro. Nyika nhatu dziri kumashure kweZimbabwe dzinoti Venezuela, Cuba neNorth Korea. Nyika gumi dziri pamusoro dzinosanganisira Hong Kong, Singapore, New Zealand, Austria neMauritius. Kutseketuka kweZimbabwe kunonzi kwakakonzerwa nekubatwa zvakanaka kwenyaya dzinosanganisira kushandiswa kwemari nehurumende. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa kuti tinzwewo divi rehurumende patsvagurudzo iyi. Asi nyanzvi mune zveupfumi uye vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti Zimbabwe inokwanisa zvikuru kubuda mumatambudziko airi kana yakashandura mitemo inobata zvemabhizimusi.
Ongororo iyi inoitwa neHeritage Foundation. Vanotarisa iwo kuti munyika menyu vanhu vanoita mabasa avo ezveupfumi hwenyika zviri nyore here. Muchirungu inonzi Index of Economic Freedom. Vanhu vakasununguka here kuita zvavanoda kuti zvivawandutse. Saka zvinorova izvo kuti nyika yedu haina kusununguka kuti vanhu vanyatsoita mabasa avo zvakasununguka zvinoita kuti vawane pundutso. Saka zvinoreva izvo kuti tine utanhau rwavo wakangowanda.
Zvikonzero zvipi zvapiwa kuti Zimbabwe inge iri pachinhano chairi ichochi?
Zvikonzero zvikuru ndezvokuti vanhu vanosununguka here kuti vaite mabasa avo. Yakangoda kufanana neinoitwa neWorld Bank yeEase of Doing Business Rankings. Zvichireva izvo kuti vanenge vachitarisa vachiona kuti zviri nyore here kuti vanhu vatange mabhizinesi. Zviri nyore here kuti vanhu varegiste nemalocal authorities kana nemaministry. Zviri nyore here kuti vanhu vachengeteke inonzi property rights, zvokuti business rako rakachengeteka harizogoni kutorwa. Zvakangofanana nezvatinoona kuminda zviya izvi, zvokuti munda unogona kungotorwa. Saka ndozvavanenge vachitarisa izvozvo kuti zviri nyore here kutanga business, zviri nyore here kuti ufambise business rako, zviri nyore here kuti unze zvinhu zvaunenge uchida kushandisa, zvingave vanhu, zvingave capital goods dzaunoda kubvisa kune dzimwe nyika kupinza munyika ino kuti zvibatsire kuti business rako riwanduke business lako rakachengeteka here kana kuti rinogona kungozungunika kana kuti rinogona kungotorwa.
Avanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vari parunare muHarare neStudio 7.
Zvichakadaro, chikwata chavana muzvina bhizimisi vekuFrance vari kushanya munyika kwemazuva matatu, nhasi chaudza mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti chinoda kutanga mabhizimisi munyika, uye chinotiwo vanoda vimbiso yehurumende yekuti mabhizimisi avo haazobvutwi pasi pemutemo wekupa masimba kuvatema. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura vasati vasangana navamugabe negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa, mukuru wechikwata ichi vaGerald Wolf vati kunyangwe hazvo zvinhu zviri kuenda zvichinaka muZimbabwe, hurumende inofanira kujekesa mutemo wayo wekupa masimba eupfumi kuvatema vemuno. Vati makambani kuFrance anoda kutanga mabhizimisi muZimbabwe uye anoda kugara muno kwenguva yakareba, nekudaro zvakakosha kuti azive kuti remangwana ravo rinenge rakamira sei uye kuti mutemo wenyika unovabvumidza here kuita izvi. Asi vave kutaura nevatori venhau mushure memusangano wavaita navamugabe navachinamasa kuState House, vaofu vati vawanawo vimbiso kubva kuhurumende yeZimbabwe yekuti mabhizimisi avo achachengetedzwa.
Guarantees for us meaning that even with the process of indigenization we are sure that we
izvi zvinoreva kuti chero pasi pemutemo wekupa masimba eupfumi kuvatema tinoramba tiine zvikamu zvakawanda zvemakambani edu. Tinofara kuti tavimbiswa kuti izvi zvichaitika uye tave kutotanga kushanda nemakambani muno kusimudzira nyika ino. Vachinamasa vati hurumende iri kuedzana pose painogona kunatsurudza mitemo yayo kuti ikwanise kukwezva vemabhizimisi vekunze, uye vatiwo zviri kudiwana namuzvina bhizimisi vekuFrance zvinonzwisisika. Mutemo wekupa masimba munyaya dzeupfumi kuvatema unosungira makambani ekunze kuti ape zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana kuvatema vemuno. Vachinamasa vati izvi zvinogona kushandurwa chete mumakambani asine nezvezviwanikwa, asi vati mutemo uyu ucharamba wakadaro pamakambani anoona nezvezviwanikwa kana zvicherwa. Vachitaura pamusangano wekutambira chikwata ichi wavakaita kumuzinda weFrance muZimbabwe neZuro Manheru, mumiriri weFrance muZimbabwe vaLaurent Delahous vakati zvakakoshawo kuti Zimbabwe ikoshese kukosha kwemidziyo yezvinhu zvevanhu senzira yekukwezva vemabhizimisi vekunze. Vachitaurawo nevatori venhau pamabiko aya, mutevedzeri wegurukota rezvekutengeserana nemabhizimisi amai Chiratidzo Mabuwa vanoti zvaitwa neFrance zvinoratidza kuti Zimbabwe yave kusimuka munyaya dzeupfumi.
Chandingangotaura ndechekutiko Zimbabwe iko zvino inowanikwa nowatanga. Kana mukagarira kure imuchiti muri vamabhizimisi, imuchiona zvinhu zvichiitika kudai, amen, we are an emerging market for investors. Kana munhu ane mari yake yaanoda kuti iumbe imwe mari, hapana imwe nzvimbo yokuvapo kunze kweZimbabwe.
Vakakurudzira vemabhizimisi vekunze kuti vauye muZimbabwe vachiti nyaya yekutaurisa kunoitwa nevekunze vachiti zvinhu hazvina kunaka munyika ichazovashayisa mukana, sezvo vakachenjera sevekuFrance vave kutotora mikana yekutanga mabhizimisi muno.
Zvino zvaakuitika izvi zvokuti vanaFrance vava pano, ndaichimbotaura nechingerezi ndichiti nini, zvinofanira kutumira meseji kuvanhu vaive vakatipamba isusu, isitaka tiri former British colony. Kana vamwe hatisiri former French colony, zvino kana Britain ingazotangirwa here kuzoita zvinhu zvinobatika neFrance ivo vakanga vakatipamba.
Kuuya kwana muzvina bhizimisi vekuFrance munyika kunotevera zvimwe zvikwata zvakabva kuEurope gore rapera kunyika dzakaita seBritain neDenmark. Zvikwata izvi zvakati kunyange hazvo zvichida kutanga mabhizimisi muZimbabwe, zvinoda kuti hurumende itange yajekesa mutemo wekupa masimba eupfumi kuvatema vemuno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yekusafambiswa zvakanaka kwembeu nefotereza, izvo zvapa kuti vamwe varimi varatidzire muHarare pamuzinda weZANUPF.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Dare repamusorosoro rinoti kunyomba mutungamiri wenyika munyaya dzezvematongerwo enyika haisi mhosva.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai. Ndini Jonga Kandemire ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Chris Kande naJonga.